Ichi chidzidziso chikuru chekutanga kune iwo mapurisa vapiwa matsamba ekusiya basa. Oso chidzidzo chakakura futi kune mapurisa ari pabasa asina kupiwa matsamba yayo. Isisu wanoita nezvematongerwo enyika tiri vemuMBC takabvira tataura kare kuti muZimbabwe muno munoda yataiti isisu security sector reform. Ndozvataiona izvozvo. Kuti mukati mumasecurity masecurity services edu mune vanhu vapiwa zvigaro kwete nekuti vanogona basa asi nepamusana pekuti vapinzirwa basa kuseva purpose yemunhu. Saka chidzidzo chihombe chekuti kana navo varimo vacho vasati vapiwa matsamba vanofanira kuziva kuti kuti uchengetedze basa rako zvakanaka kwete zvanhasi ani zvemangwani kana dai kwakuri kuti hurumende dzikachinja kuteedzera mutemo wabumbiro remutemo reZimbabwe kwete kuteedzera munhu nekuti munhu anofa, munhu anobva pachigaro, munhu anobviswa pachigaro.
Saka mungati here vamutsekwa vamiswa mabasa ava vamiswa nekuti vanga vasiri kugona mabasa avo?
Kavaigona kunyanya ranga risiri basa rekuchengetedza bumbiro remutemo, ranga riri basa rekuita zvinodiwa nemunhu ari pachigaro. Hazvina basa kuti munhu iye ari kuteedzera mutemo here kana kuti kwete. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti havacharwirirani iye zvino nezvekuda kuita varipo asi vari vezanupf ndo zvazvinotaura. Asi chikuru ndechekuti kuti uzombofungidzirwe kuti iwewe waiita maintrest eG40 zvinotaura kuti wanga wasvika basa rako semupurisa, wanga wasvika basa rako sezvinodiwa nebumbiro remutemo remuno muZimbabwe.
Asi zviri pamutemo here wamutsekwa kuti munhu anopuwa tsamba nhasi mangwana achibva anzi basa rapera?
Ndizvo zvinoita kana vanhu vari political party isingateedzi mutemo. Saka ndizvo tiri kutaura kuti kana dai ukambosiiwa zvii zvichakuinga chega, havasiri vanhu vanoteedza mutemo wavo vanoisikanopiwa. Hazvitaurasa kuti ndiani ari kutungamirira pati yavo kana kuti hurumende yavo. Hazvisiri pamutemo kuti munhu ungasiye basa nemutoo iwoyo, asi chakakosha ndechekudai kuti vanoziva kuti zvakanyanyisa kukosha ndezvekuti usaite aligned kupolitical party, ita aligned kuconstitution.